Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 30 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We understand that some people are taking money from the governor buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel chitengeswa kunze uye mari yacho haidzoke muno.
Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushaikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori huri kuitwa nemakambani anotengesa peturu nedhiziri.
Ndopamba patosvira toro yacho ipapo nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvo Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukuta rehurumende vasibusisikoga. Saka kana akaona kuori kuministri ikoko kana kuti neshamwari dzemurume wavo vanozvisiyise here.
Kudomwa kwaamai Louis Matanda Moyo sasa chigaro wekomisheni inorwisa uori koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara ofisi yaro muHarare nepamusana peuori hunonzi wanga watekeshera muofisi iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya pamwe negurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti dambudziko rekushayikwa kwepeturu nedhiziri munyika riri kunyanya kukonzerwa neuori huri kuitwa nevemakambani nemagaraji anotengesa mafuta. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto vamangudya vati vanoshamisika kuti pane mitsetse yepeturu nedhiziri ivo vakapa makambani emafuta munyika magwaro ekubhadhara mafuta aya kana kuti maletters of credit anokwana nyika yese. Vati pari zvino vakabhadhara mari inoita mamiriyoni 115 emadhora ekuamerica iyo vati inokwanisa kutenga marita mamiriyoni 190 emafuta pamwedzi kunyange hazvo nyika ichida zana nemakumatatu emamiriyoni emarita emafuta pamwedzi. Vamangudya vati pane humbo unoratidza kuti mamiriyoni 5 emarita ari kubva kumatangi ekumasasa zuva rega rega asi mafuta aya asvike kumagaraji sezvo ari kuendeswa kunze kwenyika. Vamangudya vati izvi zvinoratidza kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nemakambani aya.
What we are dealing here is the issue about a symptom of lack of confidence.
Nezvayo inoratidza kuti havana vimbo nezviri kuitika uye ndofunga kuti havana minister zvichagadzirisa nyaya iyi. Izvi zviri kuitika munyaya dzeupfumi uko vanhu vari kutara mitengo yavanoda nekuita madiwa ajojina.
Asi vamangudya vaudza komiti kuti nyika ine chikwereti chisati chabhadharwa chemari inosvika mazana maviri emamiriyoni emadhora kumakambani ekunze anotengesa mafuta anosanganisira Independent Petroleum Group, Glencore, Trafigura, Engine neTotal. Vachipawo humbo kukomiti iyi vachasi vati zviri pachena kuti pane uori huri kuitwa nemakambani aya uye vari kutora matano ekupedza zvese izvi. Vatiwo mafuta emotikari emuno ari kutengeswawo kunyika dzakatikomberedza sezvo akachipa kudarika kunyika idzi. Vachasi vati Zimbabwe Energy Regulatory Authority inofanirwa kupiwa simba rekuita basa rayo nemazvo pamwe nekuongorora kuti mafuta anofamba sei kubva kwaanochengeterwa kumasasa kuenda kumagaraji mazana matanhatu nemakumi maviri anotengesa mafuta aya munyika.
We understand that some people are taking money from the governor, buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel, vachitengeswa kunze, uye mari yacho haidzoke muno.
Vachasina vamangu yavatiwo nyaya manyepo pamadande mutande akaita seWhatsApp neTwitter nemamwe ndiwo anokonzeresawo kuti vanhu vaite chipatapata chekutenga mafuta vachichengeta mutsimba izvo zvinoita kuti ashayikwe mumagaraji. Vati izvi ndizvo zvakaitika svondo rino apo pakatanga kufambiswa mashoko ekuti mafuta emotokari ainge akwira mutengo asi iwo asina. Pavabvunzwa kuti sei vari kuramba kuti mafuta atengeswe nemadhora ekuAmerica, vamangudya vati hazvigoni kuti hurumende iite izvi nekuti vanhu vakawanda munyika havawani mari iyi. Vati zvikamu makumi maviri kubva muzana chete zvevanhu munyika ndizvo zvinowana mari yekunze. Pavabvunzwa neimwe nhengo yekomiti iyi vaane lendevele kuti havaoni sekuti nyaya dzekusamira zvakanaka kwematongerwo enyika ndidzo dziri kukanganisa zvinhu munyika, vachasi vati zviri pachena kuti zviri kuitika munyika zvinokanganisa chimiro chenyika.
I think all of us, when we are in parliament, we see this every day, every day, every day.
Pese tinozviona zuva nezuva muparamende, vanhu vachipopotedzana vachitadza kutaura nyaya dzinosimudzira nyika. Saka hatingati zvematongerwo enyika hazvisi kuitika. Tinotungamira vanhu, saka vanoteerera zvese zvatinoita. Saka izvi zvinokanganisa chimiro chenyika.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vati zviri kuitika zvinoratidza kuti nyaya dzisimatongerwo enyika dzinoda kugadziriswa.
Asi ngatitarise situation yekuti Zimbabwe yapa situation yepanic. Vanhu havachazivi kuti iko zvinezvi. Iyo fuel yatiri kutaura iyi vamwe vanhu vakutotenga vachichengeta mudzimba mavo zvinogona kunge zvichitodero. Chingwa ichi chiri kutorwa chichichengetwa mudzimba. Vanhu havachaziva zvadzokera kunyaya yeconfidence yataurwa naamangudya vamwe vairaya kwete. Vataura kuti hamusina ichokwadi kuti hamusina confidence. And see, this is not confidence. Nokuti system ye governance ya collapse.
Zvichakadai vachasi vazivisa kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti mvura irambe ichidzikira ukariba. Izvi zvinogona kuti gwenya remagetsi rimire kushanda mukati memwedzi 14 kana izvi zvikaramba zvichiitika. Vatiwo nyaya yekusabhadhara magetsi, kubiwa kwematransforma nedzimwe tambo dzemagetsi zviri kutadzisa ZESA kuita basa rayo nemazvo. Vachasi vatiwo board reZESA pamwe nevakuru vakuru mukambani iyi vange vasiri kufambisa basa nemazvo, izvo zvaita kuti kambani iyi isvike pakutadza kugaya magetsi anokwanira nyika. Vachasi vati vachadoma nyanzvi nevanhu vane chimiro chakanaka kupinda muboard reZESA kuti vaburitse kambani iyi mumadhaka mairi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti hurumende yavo haisi kuzoregerera huori huchitambarara serunyemba. Vachitaura pakuparurwa kweProcurement Regulatory Authority of Zimbabwe muHarare, mutungamiri wenyika vavimbisa kuti mazuva ezvikwata zvevanhu vari kuita uori asvika kwamvura yacheka makumbo, vakati uori hausi kuzopiwa mukana. Vamunangagwa vatorisawo mhiko amai Lois Matanda Moyo, vanove mudzimai wegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasibusiso Moyo, sasachigaro wekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamembe kweAfrica musangano runorwisa uori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vamunyaradzi Alois Chaumba.
Ndinofara kunzwa mutungamiriri wenyika achitaura mashoko akadaro nokuti zvechokwadi uori muno muZimbabwe watekeshera. Chinongondisvisa ndechekuti mashoko avo iwayaya akanaka, asi kuti tabvunda pasi apa pagiraundi zvinenge zviri kupokana nezvinenge zvichiitika, nokuti vanhu vakavatenderedza kana kuti ivo vavanopawa mabasa iwayaya kazhinji kazhinji acho tinoona kuti vanenge varitoriwo futi compromised. Saka ndinofunga kuti mashoko ake iwaya anofanira kutedzerwa nezviito kuti kuti apere ari mazwi chete, nokuti tava nenguva huru tichinzwa mashoko anoda kusimbisa kukurwisa uori, asi tinozoona kuti hapana chinenge chichazoitwa.
Tinonzwa vachitaurawo vamunangagwa vachiti ivo vanozvizivawo kuti mune mamwe mapoka ehurumende umu mune uori huri kuitika. Kana vaine ruzivo, chii chiri kuita kuti tisaona vachitora matanda?
Kazhinji kazhinji tonga panenge apuwa mapepa anoradza uhoringo chitika vamwe vachiva vavandu vamwe vanenge vari muhurumende kana kuti vakuru vakuru vechi vemapazi ehurumende vanova vanoshanda navo saka zvinorema kuti munhu akadaro unge uchimudi uchimusunisa nekuti vamwe vacho ndo vakabatsira kuti vaunge vari pachigaro pavari papapa saka ndinoona kuti mutungamiri wenyika uyu ari parumana nanzombe kuti asungirire vamwe vake zvinenge zvaita kuti vamwe vacho hamusaona kuti kwesi nebasa ratakaitwa kuti munge muri pamuri papapa
taonawo nhasi vamunangagwa vachitoresa mhiko sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo idano rakadiiwe iri muchitarisa womunyaya dzekurwisa uori
ndopamba patosvira toro yacho ipapo nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvo Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukuta rehurumende vasibusisi kuora saka kana akaona kuori kuministri ikoko kana kuti dzimwe shamwari dzemurume wavo vangazvisiyise here ndinofunga kuti vanga vachida kunyatsorwisana neori chaizvaizvo vasaga vamwe vanhu vasinei nechekuita nekabhineti yavo vatungamiri mapatsi vakafanana newaee izvozvizvi vari kuti vada kurwisa makatels asi tikaona izvozvizvi kuti vari kungodoma vanhu vari muchiseko chavo icho chaicho yatove imwe katel yatodi iritoripo nechekudhara iyoyeyo saka ndinoona kuti ipapapa panenge patireswe zvakanyanya zvikuru nokuti vanhu vazhinji vanga vakamirira kuda kuona kuti ndiani chai chai achaitwa sachigaro wekomishoni iyoyi saka zvinobva zvataridza kuti hapana kwatiri kuenda hedu pane kurwisanawo neuori razvakadai
havanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamembe kweafrica musangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vari parunare kukwekwe nestudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti rambovhara hofisi yaro muZimbabwe richipomera vakuru vacho uye bhodhi mhosva yekuita zveuori kunyange hazvo mukuru wesangano iri muZimbabwe vaCousin Zilala vakamanikidzwa kusiya basa gore rapera bhodhi rakasara richishanda rabva ramiswawo basa nhasi zvapakuti hofisi imbovharwa Amnesty International inotiwo mapurisa emuZimbabwe akatosumwa nezveuori uhu. Sangano iri rati richaonawo kuti mari dzose dzakabiwa dzadzorwa. Studio 7 yabata mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica vaRobert Chivambu kuti tinzwe pamire sangano iri.
Yeah, so this unfortunately we cannot comment further than the statement that was issued for legal reasons because the issue that we're talking about is being investigated by Zimbabwean authorities. So we are not commenting further. I'm sorry we can't. So I don't want to go into a debate with Mr. Kazim Zilala. It's precisely his decision if he's been talking to you.
SeAmnesty International tine urombo kuti hatingakwanisi kupindura zviri kutaurwa navaZilala nekuti nyaya dzavari kutaura idzi dzitori mumaoko emapurisa dziri kuferefetwa pari zvino.
Mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica vaRobert Chivambo vachitaura vari muSouth Africa. Asi vaZilala vati Amnesty International iri kuvapomera mhosva yekunyepa uye naivo vachakwirawo kumatare.
Awo ndiwo anonzi manyepo blessings. Nyaya iyi yakanga iri nyaya yekungotsvagidzira kuti vakwanise kuvhara masitaira avo vanga vachiita ekuti vakanga vakuda kuchinja leadership mune Zimbabwe saka vakanga vachishaya kuti kovo zviita sei kuti vaine leadership yeAmnesty Zimbabwe saka nzira imwe yavakashandisa ndeyokutanga kudzinga director unova inini vakatonditiretena kubva patakasangana tiri kumusangana watanga tiri kuRome vakanditaura kuti iwe wechisiya basa kana usingati tichakudzinga naizvozvo vakanga vachitiretena even the local board reZimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazodzinga bhodhi iroro saka nokudaro bhodhi iroro inini ndakabva ndarizaini ndobva vati tisakana zvavarizaina takuda kuita oditi ndikati ndarizaina ndakupai 3 months notisi ndiripo kana muchida kuita oditi yenyu itai ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana 3 months dzakakwana havana kuita oditi iyoyo vakazoti ndabva zvachose ndobva vakatanga kutanga kuita oditi ndisisipo yekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione audit yacho nanhasi, handina kuiona.
Saka basa manga masiya rini mwedzi upi chaizvo?
Ini basa ndakarizaina musi wa 21 March gore rakapera. Ndarizaina musi wa 21 March ndiri pasi ndava pa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of AMNE. Pa 3 months dzose dzana ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvava kutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei, isusu vanhu ava vabudisa vakazoreceive report yekubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud one yakabuda. Saka imini vakabudimaisa false report kupolisa. Saka taona report iyoyo, vapiwa report iyo nemapurisa. Takabva tavasuwawo kane defamation of character and ne malicious arrest. Saka vane nyaya 3 mucourt. 1 Tetua Musiwa ari kudane yake case defamation. Inini sakazini Dlala ndine case yange defamation. Sivongile Zindeva ane case yake defamation. Asi inini zvakare ndine imwe case navo kupolisi yeconstructive dismissal. Because vakandimanichidza kuti ndisiye ndine case navo inotori mucourt.
Ava vanga vari vaive mukuru weAmnesty International muZimbabwe vakadzi Nsilala vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan vanoti kuratidzira kwavo kuri kubudirira zvikuru zvichitevera kuramwa mabasa kwaitwa nevashandi vemumabhanga pamwe nemahofisi ehurumende. Varatidziri ava vari kuda kuti mauto ari kutonga munyika iyi asiye basa, nyika yetongwa nemunhu akasarudzwa nevanhu. Chirwere cheibhola chaputika zvakare muDemocratic Republic of Congo. Chirwere ichi chinonzi chakakurisa zvikuru uye chiri kuvhiringa zvakanyanya vana vadiki. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye dzezvematongerwo enyika kuri kupa kuti munyika musagadzikane zvepa kuti hurumende isunge vemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Vanhu vakawanda munyika vainge vaine chido chekuti pakapera sarudzo pazoitwa nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF kuti zvinhu zvigadzikane. Asi kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru uye Zimbabwe iri kuramba ichipinda muzvikwerete zvemafuta ekufambisa dzimotokari uye magetsi zvapakuti zvishayikwe zvopakuti maindastiri agwadame. Mamwe makambani ehurumende atanga kuti ave kuda kuti vanhu vabhadhare zvinhu nemari yekuAmerica chete kwete maRTGS. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi pamwe namuzvina bhizimusi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Aiwa, mamiriro akaita zvinhu ndekuti tikuenda yatingati transition, saka panenge paine mahiccups maup and down anenge achiitika. Ndiwo ari kuitika ezvisipiki. Ezvi rinomba tanga tine tatine karenzi vanga iri 1:1 izvozvi mutemo wakachinjwa. Sekuchema kwakusungoita vanhu vachiti bhondi rinoti hariri 1:1 neUS dollar. Saka pakaitwa monetary statement pakaitwa maadjustments ekuti no currency ndapaitwa interbank market where people can sell and buy foreign currency and US dollar rakutirwa nemarket value. Saka that adjustment is still being filtered through the market. Those zvikukanganisa upfumi asi passing says yekuti once zvagadzikana zvinofanira kutora order nekuti 1:1 yange yagara for quite a number of years. Saka adjustment yakadaro inotirwadzii kuti izonyatsoitika. Saka zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire.
Vamudzengi, ndo maonero amuri kuzviita here kuti zvinomboti rwadzei kana muchikwidza makata asi matero ave pedyo?
Zirikutangwana vamuponda izi. Zvinhu zvatagara tichingonzwa ndozviri kutaurwana vamutuli nguva nemisi. Asi tikada kuzvitarisisa tikaona kuti zvavakapromisa vamutuli vanga vati kanochaya April uno watopera, April wakatopera, zvinhu zvinenge zvaanani, asi zvinhu zvakatowedzera kuipa munyika. Saka zvatinoona ndezvekuti hongu vamuponda vari kuti zvinhu zvinomboipa, asi katedei zvaitira tose. Ndo pane nyaya. Mukatarira muhurumende umu muchaona kuti expenditure yemuhurumende hongu vari kuti vadzisa, but haina kudzira. Kungotaurwa vanhu vari kutambura vanhu vepasi pasi, tisi tanyanya kuneseka.
Vamuponda, todzoka kwamuri. Vamwe vari kutiwo nekuda kwekusamira zvakanaka kwehupfumi, hurumende yakungorova bembera ichizora vanhu mafuta enguru yavasina kudya, ichiti vari kuda kuipandukira nekusunga vemasangano akazvimirira oga nevanopikisa. Munoti kudii nemashokwani?
Zviri kuitika ndezvekuti obviously vanhu vanga vachienda kunotrenwa kunze vachida kupandukira hurumende vachitaura all this kind of things. Saka inini zvamuri kutaura izvi zvinhu zvataona kuti paindaneti pavhazara nyaya yekuti kuda kuti kwashutdown yenyika, but shutdown yacho yatadza kubudirira and vanhu vavada kushandisa social media to cause alarm and despondence. Zvinhu zvekuti isitofanira kugara tiri alert as all Zimbabweans. We want peace in the country and we don't want vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvisingaitiki sezvaakushandiswa media, social media. Upfuchi expectiwe kumedia vatinavo paplatform wa kuti vangadai vachitopa yatingati yambiro kuti vanhu ngavasa abuse social media kutaura zvisirizvo nekukonzera mhirizho ngapa paningi. Iwo vemaSCSO ava ngavave vanhu vari responsible, kuri zvekuti vanhu vanopiwa maiyodzela kunze kwenyika vodzoka muno kukonzeresa chaos. Ndozvinoti nyika ite ndeletension, asi otherwise we should be focused on developing the country.
Vamudzengi, munoti kudii nezviri kutaurwa navamuponda zvekuti pane vamwe vemasangano akazvimirira ava vari kuda kupidigura hurumende vachishandisa madandemutande akaita sana Facebook nana Twitter?
Hurumende kana yosunga vanhu inofanira kuvasunga on the basis yeevidence. Panofanira kuva nehumbowo hwekuti vanhu vada kuita zvakati. Nyaya dzokuti vanhu vapandukira hurumende idzi inyaya huru, hadzisi nyaya dzokungoti munotanga makanda. Panofanira kutanga paitwa kuongorora heni kana paonekwa kuti pane nyaya younzwa kumatare, kwete kuti vanhu vanonzi vandoita chiworkshop kumaobservers uko. Chiworkshop choindirwa nevana vacheche votouya kunzi mada kupandukira hurumende. Izvozvo hazvizofambi zvakanaka. Kana izvozvo zvambotaurwa navamuponda kuti upfumi hwenyika hungazomira zvakanaka after 2 years, hazvizoitiki, nokuti nyika inenge yoonekwa sekuti yava nyika yemapurisa kana kuti iya inonzi a police state, yokuti vanhu havachina kusununguka. Munhu wongobhururuka oenda kuchiworkshop wodzoka wosungwa. Chero vanhu vanoda kunzawo mari vanotoziva kuti mari dzedu tinotorekwa kana nyika ichimira zvakadai.
Vanga vari nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Manzwawo zvakare kubva kuna muzvinabhizimusi vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi uye mabatiro azviri kuita vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurira chipiri, china, nechishanu. Nasi tangatiri kutarisa kwira kurukuita zvinhu muzvitoro uyezve kukwira kurukuita mafuta ekufambisa.
Mukutaura nanonzi Lennon Ruiz, ndiri kufona ndiri kuno kuweza.
Okay, kwakadiko kuweza mukoma Lennon?
Asikuno kumaruwa, things are even worse for an ordinary villager. Mm. Mafuta ekuenda kuHarare up and down. Mabhazi ari kukwira every day. Kana vachibhadhara neEco Cash vanenge vaine percentage yavanenge vachida. Things are really bad. Inini nemi tine access yekuenda pama Facebook, tine access yekunyora maino nepama internet. Zviri nani asi pazviri, but ndofunga kuti vatungamiri venyika, vatungamiri vari muZANU-PF, vatungamiri vari muapa mavankosana mori, vatungamiri vari muNDC, ndofunga kuti utungamiri hunofanira kuita vanhu pamberi before our own interest. Dialogue yemuZimbabwe ndofunga kuti iri kuitwa ikai, it's one step towards solving our problems, but ndofunga kuti vamunangagwa dai vawano ewoye yekuti vasvikira nevachamisa vataurirana.
Nditabet Manyoni, ndiri kuZimbabwe.
Aiwa, tinombofara kunzwawo madzimai. Kwakadiko Sister Tabet kuZimbabwe uku?
Isusu zvakatiomera, mari dzacho hadzisi kumbokwana, kana kiro pei yacho yaya zvakaoma. Nyango kunotenga chikafu chacho chiri kudhura zvisingaite, tina tumopira kutani makuseni mari yange iri muEco Cash. Zvo zvakaoma, inge tichitombokwana kana kutenga zvinhu. Ndaida kutenga mafuta ekuzora, ndaida kutenga fefi, but mafuta ndaimbotenga 10 nhasi ndamaona ari pa27 ekuzora. Uye fefi ndaida kutenga, ndakaitenga last week ichita 11.50 nhasi ndasvika ichinzwiita $30 bond. Ndaida kutengo mafuta emuriyo ari kuita 23 bond, kana iri Eco Cash ari kuita 27. Sini panoshanda ndopiwa 300 bond nemurungu, uye zvanondisira muEco Cash. Saka mari yacho iri kubva yatoshora, noti ukapawo chese chauri kutenga mari inenge ichingobatwa ichingobatwa, saka hazviri kubva zvarema zvisingaiti. Ngava nevariwo president ngavataurira noona achamisa zvekuti zvinhu pamwe zvingetionani vangokwanisa kuita dialogue inombatika, kuti pamwe zvingetionani kuti life yedu yeve iri nani. Mayadhi matiri kushanomo zvakatiomera, varungu vacho havakutoramba vakadzanya, vasikanombodzura moyo. Saka uye dai vangotaurira nawo.
Ndonzi Samukange.
Vasamukange, makadiko Karibhoko?
Nisu tokufara munyika nhasi, chingwa chakwira kuno kundokwata chechipa chakachipa, nhasi chakwira kukaribha bhekari ndivi racho kwidzwa irororoka, dai uri kuti rikwidzwa icho wani hakundori nakana. Izvozvo tangupaka zvinoitikana, hapana zvinhu zvekupaka. Saka zvinhu zvacho hazvina kutombomira mushe. Vari kupa vanhu mabhondi kumaketi, zvinhu zviri kutredwa neUS. Tinoda kuti tenge hii tinacho unodyora 250, isu tenge turi kumasecurity guards topiwa 250 Eco Cash. Ndinowana 4 apa. Kana taa kutaura mari yekuriritisa vana, ngatisataure zvemabhondi, ngatitaure zvemaUS dollar. Ndikawana 300 US5. Inonzi economic gymnasia inenge yakuitika ipapo. Chamuka inyama.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mangwana.
Kambo Teresa kubva kuna Mushakabvu Simon Chopa Chimbetu. Katisvitsa kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushayikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori uri kuitwa nevemakambani anotengesa peturu nedhiziri. Kudomwa kwaamai Lois Matanda Moyo, sasa chigaro wekomisheni inorwisa uori, koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara ofisi yaro muHarare nepamusana peuori hunonzi hwanga huchitekeshera muofisi iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.